Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro mbudzi 7 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Masangano akazvimirira oronga kukurudzira vanhu kuti vasatambire mabond notes.
Inini ndiri kuteera chaizvo chaizvo zviri kuitika kuAmerica. Handiri kuona mashura chaiyo ari kuitwa ikoko.
Mutungamiri weMDCT vamogen tsvangirai vanoti vanotsigira hamai Hillary Clinton musarudzo dzemuAmerica.
Sarudzo dzeAmerica idzo chekutanga hadzinei nesu nokuti vanhu vari vaviri vavava hapana kana kungatinakira.
Asi vezano PF vanoti havaone paine musiyano pakati paamai Clinton navaDonald Trump. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Vemasangano akazvimirira oga vabvumirana nhasi kuti vataure neveruzhinji kuti varambe mabond note ari kuda kuparurwa nehurumende mwedzi uno. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vemasangano anoshanda akazvimirira nhasi vabvumirana kuti vapinde muvanhu vachivakurudzira kuti vatore matanho neurongwa hwekuda kuunza mabond notes aya. Sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinovera ronga musangano uyu muzvare Sali Dura vati zvakakosha kuti veruzhinji vasarambe vakapeta maoko avo ivo vachitsutsumwa.
Zvisungo zvabuda mumusangano wanhasi ndezvekuti vanhu vaita chibvumirano chekuti tichaenda kuvanhu kuvabereki nevasikana nevakomana kuti tinyatsotsetseura nyaya yekuti zvii chaizvo chaizvo zvichakanganisika muraramiro edu maringe nenyaya yemabond notes.
Muzvare Dura vati vabvumiranawo zvakare kuti veruzhinji vazeye nyaya yeuori hwatekeshera munyika zvikuru sei muhurumende.
Nyaya yemabond notes handiro rega dambudziko riri kubata zvizvarwa zvemuZimbabwe, asi kune nyayawo dzedambudziko reuori, kune nyaya dzedambudziko rokuti tine upfumi husiri kunyatsofamba zviri kuendeka, uye tine mari dzakawanda dziri kungobuda muno dzine kunenerwa kwakanyanya-nyanya kune vatungamiriri venyika inoiyi, kunyanya vakabata nyaya dzemabhizimisi mamwe asina kunyatsojeka.
Dr. Patson Dzamara, avo vanoshanda nesangano reOccupy Africa Unity Square, vaudza musangano uyu kuti chave kudikanwa ndechekuti munhu wese apinde mumigwagwa achiratidzira kudzamara zvido zveveruzhinji zvazadziswa.
Isusu semacitizens eZimbabwe tiri kuti hatisi kufara uye zvatisi kuda mabond notes, nekuti tinoziva kuti mabond notes achatungamira kuti tiende kuhurombo, asi tinozivawo futi kuti kuramba tichingotaura kuti hatidi hazvizi zvakakwana. Saka tiri kuti kuvanhu veZimbabwe message 1 kana kuti language 1 inozivikanwa naMugabe nevanhu vake vandinoti maminions vaivai ndeyekuti tapinda muroad totaura nezwi rimwe chete.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vati chanyanyonetsa ndechekuti vari muhurumende vari kuswerotambisa nguva vachitarisa kuti achatora matomu kubva kumutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe ndiani vasingaite zvinoda kuitwa kuti upfumi hwenyika huvandudzwe.
Dambudziko redu harisi remabond note. Dambudziko redu nderehurumende isingadi kuti iite zvinhu zvinopundutsa upfumi hwenyika, zvinopundutsa vanhu. Vanhu havachakoshi. Saka chinhu chinonetsa ndechokuti kana vanhu vasingachakoshi, zvinhu zvinenge zvichikosheswa ndezvekuti vanhu vari kurwira kuti ndiani achatora chigaro, ndiani achange ari mutungamiri, ndo zvinhu zviri kubata vatungamiriri iko zvino. Havasi kubatwa nezvinhu zvevashandi. Ndokusaka pari zvino hatisi kuita zvinhu zvinogadzira kuti upfumi hwenyika usumuke, mari ngeirimo mumisika.
Vatiwo misangano iri kuitwa nagavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangunjika neveruzhinji inoratidza pachena kuti hurumende iri kuda kudzosa mari yemuZimbabwe nerweseri sezvagara zvichitaurwa nevari kupikisa urongwa hwemabond notes uhu.
Saka bond notes zvinoreva kuti ndeye munhu wese, zvoreva kuti yatova mari kuda kushandiswa muZimbabwe muno. Asi dambudziko ripondo kuti vanoziva kuti vanhu havadi mari yemuZimbabwe nezvekuda kwezvavakaona zvakaitika muna 2008. Saka nokudaro vari kurova imbwa vakavega mupinyi vasingabudi pachena, nokuti vanoziva kuti vanhu havana vimbiso nevatungamiri vavo.
VaMangunjika nhasi vaita musangano nevagari vekuBanket vachiti vari kutsanangurira veruzhinji masevenzeserwo achaitwa mabond notes RBZ. Inoti mabond notes achashandiswa semubayiro kune vanenge vachitengesa zvinhu kunze kwenyika kana kuti export incentive. VaMangunjika vanotiwo mabond notes achaparurwa mukupera kwemwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makatsirira kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mutungamiri webato rinopikisa Movement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vanoti vari kutevera zvikuru sarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica uye vari kutsigira amai Hillary Clinton. Sarudzo idzi dziri kuitwa mangwana. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaTsvangirai.
Inini ndiri kutevera chaizvo zviri kuitika kuAmerica. Handiri kuona mashura chaiye ari kuitwa iko. Indotsigira, ndiri democratic, saka ndotsigira Clinton. Hakusi kuti zvakaipa, asi kungoti I am a democrat, therefore ndotsigira maDemocrats. But zviri kuitika zvacho, hatichazvioni mushameno.
Ndezvipi zvapo ziri kuwirirana zvapo?
Aiwa, uri kuona election campaign yacho painenge uyu ari kutatsura nouyu, ari kutatsura nouyu, kuti uchiona kuti saka vanhu vari papi manje uye nyika iri kuenda kupi. Pari kunetsa.
Asi
it's a vote between fear and hope.
Asi vakakunda Mike Clinton munotarisira kuti munenge muchishanda nawo zvakanaka?
Aiwa, ndo aziva ndakavaona Secretary of State, ndakaenda ku State Department kanaona ndikataura nawo mudzimai chaiye anoziva zvaari kuita. Zvimwe ndezvimwe hazvo, asi inini ndinogutsikana nokutungamirira kwavo.
Mutungamiri webato rinopikisa Movement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vari parunhare muHarare. Blessing abatawo nhengo yeparamende inomirira Makonde mudare reparamende vakaindinesi Paradza veZANU PF. Ava noti kubato ravo sarudzo idzi hadzina zvakawanda zvadzinoreva.
Sarudzo dzeAmerica idzo chekutanga hadzinei nesu, nokuti vanhu vari vaviri vavava hapana kana kukatinakira pavari vanhu vaviri vavava, nokuti mitemo yavo kana kuti andingati muchirungu mapolicies avo akangofanana. Ende hava pese pavakaita vachiita macampaigns avo hapana chakanaka chavakataura neZimbabwe. Hapana chavari kutaura chekuita kuti vachazobvisa masanctions akatisunga isu seZimbabwe. Saka kwatiri ndogona kutaura nechirungu kuti it's a non-event. Hatina basa nazvo chero zvavaita ikoko kuAmerica, hatina basa kuti apinda ndiani, chero apinda zvakangofanana. Saka hazvinei nesu, saka ndezvavo vega kuAmerica ikokoko, isu toitawo zvedu kuno.
Asi pamaitirwo acho ari kuitwa sarudzo, pane chingadzidzwe neZimbabwe here kana kuti hapana?
Aiwa, hapana chatinodzidza, nokuti tinotori bheta. Uyu Trump ari kutuka madzimai, uyu Clinton ari kunenedzerwa kunzi akashandisa zvebasa achipa zvake zvatinoti muchirungu maprivate ningiri emails. Saka hapana kana chekuti tingati vanhu vari straight, vese matsotsi vari vaviri. Saka inhamo yeAmerica iyoyo, hazvinei nesu kuno.
Nhengo yeparamende inomirira Makonde vaKindness Paradza vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mashoko avaParadza atsinirwawo navaJoseph Chinotimba veZANU PF avo vataurawo naBlessing Zulu.
Inini zvanga munoti ndeAmerican, ame Zimbabwean, handinakana any daka nemaAmerican. But vanhu vasina hunhu nevamwe like vana Obama ndiyo TV imwe chete nana Mike Crindon ndiyo TV imwe chete nana Bush and so on idzodzo nyaya dzavo dzokuti kana uchiona anhu waAfrica vanovaona semapenzi ndo nyaya ndaivarambira. So I was saying, if he can Trump akahwina zvine zviri nane whether akashata whether tinombochinjawo my faith awe iwa. That is my opinion.
Saka muri kuti vaTrump vari nani kudarika Mike Clinton?
Ah, ndokuona kwandiri kuita Trump ari nani kudarika Mike Clinton. Then ndiri muno my was going to vote for Trump. It's my favorite.
See, muchifarira Trump?
Aiwa baba, se businessman ari kushanda zvinooneka and so ever is my match. So ndakaona chidzaka akaimpurea almost 500 people and so. So he's my favorite because he's doing something which is touchable. And vanongotuma vanhu kundoponda vanhu kunana Syria, kundoponda vanhu kunana Iraq, kundoponda vanhu easy kunana Libya, kundoponda vakauraya them with blood in their hands.
Mumeriri weBuhera West mudare reParamende vaJoseph Chinotimba vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, mutoro wedu wenhau Ivan Chifera ataurawo nevanhu muHarare kuti tinzwe pfungwa dzavo pamusoro pesarudzo idzi.
Sarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica idzi dzinoitwa musi wa8 Mbudzi mushure memakore mana oga oga dzinotarisirwa zvikuru nenyika dzepasi rese. Musarudzo dzegore rino, Mike Clinton vemaDemocrats vari kukupidzana navaDonald Trump vemaRepublicans. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaVivid Gwede vanoti sarudzo idzi dziri kuitwa zvakajeka uye vese vanokwikwidza vachipiwa mukana wokuita misangano pamwe nekusangana nevatsigiri vavo izvo vanoti hazviitike muZimbabwe. Vanoti ichi ndicho chikuru chinofanira kudzidzwa nemapato ezvematongerwo enyika, mapurisa pamwe neZimbabwe Electoral Commission.
Dai taitawo izvozvo, taremekedza kodzero dzevanhu, kodzero dzevanhu dzekuti vaungane, kodzero dzevanhu dzekuti vataure zvavanofunga pamadiro, kodzero dzevanhu dzekuti vasangorohwa kana kuchikidzirwa.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaMcDonald Chibika vanotiwo kunyange hazvo paine matambudziko pano neapo, sarudzo dzekuAmerica dzakajeka zvikuru kana zvikaenzaniswa nemuZimbabwe.
Dai muri muno muZimbabwe, angati kuti election 2018 tichitanga 2017 muchaona vanhu vachatanga kushungurudzwa, kurudzingirirwa, pisirwa dzimba, zvinotozikanwa kunzi election muno meyatanga. Asi kuAmerica hatina kumboona violence kana iri situation yatakamboona yekupiswa kwakaita maofficers and their party, hatingakombeini munomu.
Vanotiwo America inopa mukana kuzvizvarwa zvayo zvese zviri kunze kwenyika kuti zvivhote, kwete muZimbabwe mekuti hurumende inoda mari dzevanhu vanogara kunze asi isingavapi mukana wekuvhota. Sachigaro weZimrights zvakare vari Gweta vaPasimonya Kureba vanoti Zimbabwe inofanirawo kuti idzidze kubva kuAmerica, iyo inopa mukana yakaenzana kune vanenge vachikwikwidza.
Asi munomu tinoona kuti vanenge vachitopokana nehurumende iripo, mapurisa angatoita basa rekuvadzingirira, wesecurity kana kuti secret services vangatoita basa rotsvaga kuti zvii zvavari kuita kuti vaedze kuvaita undermine. Saka ndinofunga kuti chidzidzo chakakosha chatinofanira kudzidza isu senyika. Asi ndinoziva zvangu kuti vanotungamirira vatodi kuzvinzwa izvozvo vanenge vachiti mumavasa eunhubu kana eundurirani kuti tiite zvinhu zvakadaro.
Mukuru weDemocratic Party vauraya Izembe vaudza Studio 7 kuti America inyika yakabudirira chose nekuti inoita sarudzo dzakachena, uye Zimbabwe inofanira kuita zvimwezvo kana ichida kuti zvinhu zvayo zvifambe zvakanaka munyaya dzeupfumi kana dzematongerwo enyika. Vanoti upfumi hweZimbabwe hwaparara nenyaya yekuti munyika munoitwa sarudzo dzine mutauro nguva nenguva.
Saka munoona kuti zvinezvi ijekerere kana totarisa nyaya dzeutongi hweAmerica. Saka Zimbabwe inofanira kutiitawo izvozvo, nokuti hatingashandisi mari yeAmerica tokona kudzidza kuti tizobuda mungwava iri yatakapinzwa nehurumende iri munei.
Mutauri weMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welsh Mincube vakurawo nechiwai vanoti chidzidzo chikuru chabuda musarudzo dzekuAmerica ndechekuti nguva yesarudzo haisi nguva yekupondana asi yekusarudza vatungamiriri.
Taita musangano nezvigogogo asi vane zvokudzidza zvakawanda zvinobva pasarudzo dzekuAmerica. Chokutanga, sarudzo dzisina anogura umwe mavoko, pasarudzo dzisina anoisa umwe gashu muhuro. Izvozvo zvunhu zvoga izvozvo. Vanotukana havo, vachifumurana havo, asi vanokambena murunyararo.
Amai Esther Shumba vanotiwo vaDonald Trump munhu asingaremekedze madzimai, nekudaro hazviite kuti vavatsigire.
Trump, kumbo da kunzwa nesha Trump wozi is abusive, especially kunesa wanukata. Ya to rulusa kema elections ya jino.
Vagwede vanofumirane vaviri ava vachiti kana Mike Clinton vakakunda zvichapa manyukunyuku kuvanhukadzi paserese kuti vapinde munyaya dzezvematongerwo enyika.
Zvinove zvinosimudzirawo vasikana kana kuti the girl child mukurarama kwanenge vachiita kuti vave nedonzvo rakati kurei vakaona umwe wechidzimai achinge achiita mutungamiriri wenyika.
Ongororo dziri kuitwa muAmerica dzinotaridza kuti makwekwi pakati paMike Clinton navaTrump akaoma, kunyange hazvo Mike Clinton vari pamberi nezvikamu zvishomanana. Kana Mike Clinton vakakunda, kanenge kari kekutanga kuti nyika yeAmerica itungamirirwe nemunhukadzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviri kubuda musarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kuitwa kuNicaragua zvinoratidza kuti vaDaniel Ortega vari munzira yekutungamira nyika iyi rwetatu zvakateverana. Apo paverengwa zvikamu 21 kubva muzana zvemavhoti, vaRobert Rivers, mutungamiri wesangano rinotungamira sarudzo reSupreme Electoral Council, vakati nemusi wesvondo vari kutungamira nyika pari zvino vane zvikamu zvinodarika 41 kubva muzana zvemavhoti. Papa Francis nesvondo vakaita Jubilee Misa yakakosha nevasungwa chiuru kubva kunyika 12 pamwe nemhuri dzavo, vashumiri vemumajeri uye nevashandi vakazvipira paSt Peter's Basilica. Mumashoko avo, Papa Francis vakakurudzira kuti pave nemutemo usiri wekuranga asi kuti unopa tariro pamwe nemukana wekuti vanenge vakakanganisa vakwanise kudzokera vachitambirwa munzanga dzavanenge vabva. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Sangano rekuAmerica reFree to Smile Foundation riri munyika umo riri kutarisa kubatsira vana vakatsemuka muromo kuMpilo Central Hospital kwevhiki rose. Kuti tinzwe zvizere, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ataura navaJohn Mapondera, mumwe avo vari kushanda nesangano iri.
Chirongwa icho Free to Smile ndechevanhu timu yakabva kuAmerica yemadhokotera vanokwanisa kurapa vana nevakuru zvakare vanenge vaine miromo yakatsemuka pakuzvarwa kwavo. Vazhinji vanga vachishaya rubatsiro rwakadaro muno muZimbabwe. Saka uru ruyamuro rwauya kubva kuAmerica.
Pane vanhu vangani vamuri kutarisira kuti vachange vari pachirongwa ichi?
Isu tiri kutarisira kuti kuine pakati vanhu 30 40.
Chirongwa ichi chichange chiriko kwemazuva mangani?
Mazuva mashanu.
Vana chiremba vekuAmerica vari kushanda here nevamwe vana chiremba veimomo muZimbabwe?
Vari kushanda navamwe vana chiremba vemuno muZimbabwe. Ndozvoti zvitarisirwa izvozvo kuti vaite, ndozvavari kuti. Nokuti vana chiremba vemuno muZimbabwe vanenge vachikwanisa kuti vadzidzo mamwe maitiro aakuitwa kune dzimwe nyika.
Dambudziko iri rekutsemuka muromo kana kuti cleft palate rinowanzokonzerwa nei?
Rinokonzerwa nemwana achiri kuzvarwa ari mutete. Mabudiro acho anoita anogona kuti atsemuke muromo.
Vanhu vangazive sei kuti mwana ane dambudziko irori?
Aiwa, zvobva zvaoneka nekuti muromo unenge wakatsemuka paanenge achizvarwa. Muromo unenge wakatsemuka zvekuti munenge muchitiona mazino ake asi muromo akazara.
Vanenge vari pasi pechirongwa ichi vari kubhadhara mari here kana kuti zvinofamba sei? Vanopinda sei pachirongwa ichi?
Havasi kubhadhara chinhu. chirongwa ichi chikupiwa ne foundation inonzi Free to Smile Foundation inotsigirwa nevanhu vekuAmerica vanoti vaendele mberi nekuita zvakadai rakanaka vavanobhadharisa vavanonge vachiyamura. Vari kutiwo zvakare kana paine vanenge vari kunetsekana kuwana mari yekufambisa chaiyo kuti vauye kuchirongwa ichi kuMpilo Hospital, asi vachikwanisa kukweresa mari kuhama dzavo kuti vauye nevana vavo kana kuti ivo varivo vakuru vanoda kuti varapiwe, vanosvikopiwa mari dzavo vadzoka vasvika kuno kuBulawayo kuMpilo Hospital.
Vanenge vari kuda kupinda pachirongwa ichi vanokuwana ipapi?
Vanoti wana paMpilo Central Hospital muBulawayo.
VaJohn Mapondera, mumwe avo vari kushanda nesangano reFree to Smile, vanga vari parunare muBulawayo, naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Bato reMDCT rinoti riri kushushikana zvikuru nezviri kuitwa nemapurisa zvekusaremekedza mutemo pamwe nemitongo yematare. Mushure mekunge musangano waifanirwa kuitwa nebato iri nezuro kuzvishavane mudunhu reMidlands South wakanganiswa nemapurisa. Mutauriri webato reMDCT vaobeti Gutu vanoti bato ravo raive nemvumo yarakawana nechishanu kubva kudare ramajistrate remuzvishavane mushure mekunge mapurisa varambidza kuita musangano uyu nemusi wechina. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa ndo vanonzi vaitarisirwa kutaura pamusangano wanezuro uyu. Vanhu vanomwe vanoti sachigaro weMDCT kuMidlands South vaFrancisco Masendeke, vaTrinos Shava, vaTendai Tswana, vaTobias Moyo, vaBrian Magwizi, vaTriforce Rwapi pamwe navaClifford Mulingwa vanonzi vakasungwa mhirizhonga yakazotevera, uye vatsigiri vebato iri vane chitsama vanonzi vakarohwa nemapurisa pamwe nekukuwara. Pataenda pamhepo, tanga tisati takwanisa kunzwa kuti vanomwe ava vachiri muusungwa here uye vari kupomerwa mhosva dzipi. Studio 7 yakundikanawo kunzwa divi remapurisa panyaya iye. Ngatinzwei hurukuru yataita navaGutu.
Musangano uyu wakange watopasiswa kana ndingangoti wakanga wapiwa clearance nezvishava nemagistrate court musi wechishanu vhiki yakapera. Takamhanya mhanya kucourt, magweta edu akaenda kucourt vakawana order yokuti musangano wedu werally uenderere mberi muguta rezvishavane musi wesvondo. Asi zvakazoitika pandezvekuti mapurisa vakaita zvehuniyaniya ndokuuya ndokuti hakotodha yenyu haina nebasa rose, ndokubva vaenda vototandanisa vanhu. Masapota edu angaungana paifanirwa kuita musangano ndokutanga kukanda mati egasi, kukanda mvura dzavo dziya dzinokashidza nokungorova vanhu nemabaton stick zvavajaira zvaizvo. Saka toona sokutoti ndo watova muitiri wemapurisa, vaakutotora ivo mutemo kuisa mumbudu kumuita wavo. Havasisina basa nechinhu chinonzi court order, zvichireva kuti ndo inonzi dictatorship muchirungu.
Saka mune matanho amuri kuronga wokutora here sebato kana muchiti imi makanga mapiwa mvumo yekuti muenderere mberi nemusangano?
Kwazvo. Chokutanga tinopokana zvakanyanyisa naofficer in charge wezvishavane police station, nokuti ndiye akatuma mapurisa ake kuti vazotandanisa vanhu, varove vanhu, vaite bongozozo. Saka chanakira constitution ere Zimbabwe mazano inotipa mukana ichitipa kodzerozve kuti mupurisa anenge akanganisa tinomuita su.
Mapurisa akanga akunyimai mvumo, zvikonzero zvipi zvavaipa?
Zvaingova zvinhu zvisina nomusoro wese jonga. Saka chikonzero chavakapa chokuti kune mazamanishoni ari kunyorwa nevana veyunivhesiti handionisi kuti chingava chinhu chokunzi chingarambidza kuti rali iitwe. Tinoziva tose kuti nyika yose kuri kunyorwa mazamanishoni, vana vefomu 4 vari kunyora, vefomu 6 vari kunyora, vemayunivhesiti vari kunyora. Asi hazvirevi kuti kana vanhu vonyora mazamanishoni nyika yonzi yamira. Aiwa, hatidaro.
Avanga vari mutauriri weMDCT vaobeti Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Vanhu vanopfuura mamiriyoni mana muZimbabwe vanonzi vakatarisana nedambudziko rekushaya zvekudya kubva muna ndira kusvika muna kurume gore rinouya. Izvi zvapa kuti hurumende yeBritain kuburikidza nesangano reDepartment for International Development riwedzere mari yekubatsira Zimbabwe inosvika mamiriyoni makumi mana emapounds emari yekuBritain, zvichireva kuti kusvika pari zvino nyika yapiwa mari inosvika mamiriyoni makumi mashanu nemashanu kubatsira mukuwanisa vanhu zvekudya. Britain kuburikidza nemasangano akaita seCare International neWorld Vision yabatsira vanhu vemuZimbabwe vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi matanhatu. Amai Annabel Gary vanotungamira bazi iri muBritain vanoti vari kupa vanhu rubatsiro rwemari vachishandisa nharembozha. Vanoti rubatsiro rwavo riri kuenda kumadzimai kunyanya sezvo varivo vanotenga chikafu. Munhau dzemitambo, murayiridzi wechikwata chengezi Platinum iyo yakashura mari nekurova FC Platinum 3-1 nemugovera vatondera indiraya vanoti chidokwa-dokwa chekuda kunotamba makwikwi emuAfrica ndicho chakapa kuti vakomana vechikwata chavo vatambe nesimba vachibva vasimudza mukombe wechibuku Super Cup. Mutambo uyu wakatambirwa kuBaobab Stadium iyo iri kumusha kuMhondorongezi.
Oyo ndiwo mukombe wekutanga wasimudzwa navandiraya semurayiridzi kubva zvavatanga basa iri mushure mekumbotambira chikwata chine mukurumbira munyika cheDynamos. Vandiraya vanoti vari kunzwa kufara zvikuru nezvakaitwa nechikwata chavo. Sachigaro wengezi Platinum Stars vaJeremiah Getiseni vanoti zvaitwa nechikwata chavo zvinhu zvinofadza mhuri yese yengezi.
Izvi zvinofadza kumhuri yengezi nesuo executive watambi and everyone else ne community yedu, we are very happy.
Vandiraya vanoti vakagara pasi vakatarisa matambiro FC Platinum ndokuirongera kuti vangairovesei.
Bazi ese tanga takatisimbei timu yatachitamba nayo tachizva kuti inotamba inotamba zvikuru, asi takagara pasi tikanyatsa kuronga kuti toi misa sei.
Vanoti nyaya yekuda kupinda mumakwikwi eCAF Confederation Cup yakaita kuti vatambi vavo vatambe zvine mutsindo. Mukutora mukombe uyu, Ngezi Platinum Stars yave chikwata chechitatu munhoroondo yenhabvu muZimbabwe kutora mukombe mukuru gore iro vapinda muPremier Soccer League. Zvimwe zvikwata zvakaita izvi: eBlackpool iyo yakatora mukombe weZipa Cup muna 1994, neShabani Mine iyo yakatora mukombe weBP League Cup muna 2011 vachingobva muDivision 1. Panguva imwe cheteyo, chikwata chemaWarriors chakarova Zambia 1-0 mumutambo weushamwari uyo wakatambwa muNational Sports Stadium mutambo wechibuku final uchangopera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa nezvesarudzo dzemuAmerica dziri kuitwa mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro wenhau zvakare. Masangano akazvimirira oronga kukurudzira vanhu kuti vasatambire mabond note. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti vanotsigira amai Hillary Clinton musarudzo dzichaitwa muAmerica mangwana. Asi vebato reZANU-PF vanoti havaoni paine musiyano pakati paamai Clinton navaDonald Trump. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Chris Gande.